Bamwe vanondi demba, bamwe vanondi bemba. Vachiti garapa zinwaita mudiki. Hazvipere mushe, hazvipere.
Hazvipere mushe,
hazvipere mushe, hazvipere.
Hazvipere mushe,
hazvipere mushe, hazvipere.
Hazvipere mushe,
hazvipere mushe, hazvipere. Nguma dzacho dzatinobika dzinonakidza, vanhu vanofara. Nguma dzacho dzatinokaka, pazidhambe vasikana vanofara. Kuna zvakutamba zvichida kuchinjana, kunge mugigo wefidelity. Zviti Mombasa, Nairobi, 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 Mombasa, Nairobi.
Muchatoti topa, vamwe vachikopa. Hanzi ndiwe chimbetu, saka woni chopa. Kavari panyoka, chamanya manyoka. Sanda maiwe, vareke varimwe. Topa utangeshe, baba ararengesha. Fura kumwa mapresha, baba nenge mecha. Ndifurire lecha.
Hazvipere,
hazvipere mushe mushe.
Hazvipopera
mushe mushe.
Hazvipere,
hazvipere mushe mushe.
Hazvipere mushe mushe. Dzatinokaka, pazidhambe vasikana vanofara. Kuna zvakutamba zvichida kuchinjana, kunge mugigo wefidelity. Shiti Mombasa.